Paradiso yepanyika ichava kuhere kana kuti kurota. Paradiso. Patinoona mapikicha enzvimbo dzakanaka mumagazini kana kuti paTV, tinobva tanzwa kuda kuendako kuti timbonofurwa nemhepo tiri muparadiso yedu tega. Tombokanganwa namo. Asi patinozodzoka kumba, upenyu hunobva wangodzoka pakare paya. Kufunga nezveparadiso kunofadza. Zvinoita kuti tive nemubvunzo wekuti. Kufunga nezvayo kungovaraidzawo nguva here? Kana zvakadaro, nei tichifunga nezvayo? Ichazombovako here? Kutsanangurwa kweparadiso. Vanhu vava nemakore akawanda vachida kuziva nezveparadiso. Vakawanda vakada kuziva nezvayo pashure pekunge vanzwa zvinotaurwa nebhaibheri nezvemunda weEdeni waiva nechekumabvazuva. Chii chaiita kuti munda wacho uyevedze? Bhaibheri noti, Jehovha Mwari akamirisa miti yose inoyevedza panyika, yakanakira kudya. Munda iwoyo wainge wakanaka zvekuti uya uone. Chinoshamisa ndechekuti pakati pemunda wacho paiva nemuti weupenyu. Genesis 2 verse 8 ne 9. Uyewo, nyaya iri muna Genesis inotaura kuti paiva nenzizi 4 dzaiyerera dzichibva mumunda uyu. Mbiri dzacho dzichiri kuzivikanwa nanhasi. Rumwe rwacho runonzi Hidhekeri kana kuti Tigris, uye rumwe rwacho Euphrates. Dzizi idzi dzinopfuura nemunyika yava kunzi Iraq iye zvino, iyo yaimbova chikamu chePersia yekare dzichinodira muPersian Gulf. Zviri pachina kuti paradiso yepanyika inokosheswa chaizvo mutsika dzevanhu vekuPersia. Imwe kapeti yekumakore kuma1500 yekuPersia muPhiladelphia Museum of Art kuPennsylvania, USA, inoratidza munda une miti nemaruva wakatenderedzwa nemudhuri. Shoko rechiPersian rekuti munda wakavakirirwa rinoreva paradiso. Uye mufananidzo uri pakapeti iyi unoenderana nezvinotaurwa neBhaibheri nezvemunda wainge wakanaka chaizvo weEdeni. Mumitauro yakawanda pasi rose, nyaya yeparadhiso inotsanangurwa nepakasiyana-siyana. Vanhu pavakaramba vachipararira nenyika, vakaenda vaine tsanangudzo yezvainge zvakaita paradhiso. Asi nekufamba kwemakore, vakatanga kubatanidza tsanangudzo idzodzo nedzidziso dzavo uye nengano dzekwavakanga vava kugara. Kunyange mazuva ano, vanhu pavanoona nzvimbo inoyevedza, vanongoerekana vataura kuti iparadhiso. Kutsvaga paradhiso. Vamwe vanofamba vachiongorora nzvimbo vakambotaura kuti vakawana paiva nemunda weEdeni. Mumwe wacho ndiCharles Gordon, aishanda muchiuto kuBritain. Paakashanyira nyika yeSeychelles muna 1881, akaoma mate mukanwa paakaona kunaka kwenzvimbo inonzi Valley de Mai, iyo yava kuverengwawo panzvimbo dzinonzi World Heritage Sites, uye akataura kuti ndiwo munda weEdeni. Muna 1492, Christopher Columbus, mufambisi wengarava kuItaly, akafunga kuti ava padhuze nekuona nzvimbo yaimbova nemunda weEdeni paakasvika pachitsuwa cheHispaniola chava kunzi Dominican Republic uye Haiti. Bhuku rinonzi Mapping Paradise rine mamepu anofuura 190 ekare, uye akawanda acho anoratidza Adamu naEva vari mumunda weEdeni. Pamamepu acho pane imwe yekuma1200 yakasiyana nedzimwe yakatorwa pazvinyorwa zvaBiatas wekuLibana. Iyoyo ine bhokisi duku riri nechepamusoro rine paradhiso pakati, uye pakona imwe neimwe yebhokisi racho pane zita rerwizi. Mazita 4 enzizi dzacho anoti Tigris, Euphrates, Indus uye Jordan. Nzizi idzi dzinofanira kunge dzainzi dzinomiririra kupararira kwakaita chiKristu kumativi mana enyika. Mamepo akadaro anoratidza kuti kunyange zvazvo zvakanga zvisingazivikanwi kuti paradhiso yemuEdeni yaiva papi, vanhu vakanga vachiri kuda kuziva nezvayo. John Milton, munyori wenhetembo dzechirungu, akararama kumakore ekuma1600, anozivikanwa nenhetembo yake inonzi Paradise Lost, inobva munyaya yemuna Genesis inotaura nezvechivi chaAdhamu uye kudzingwa kwaakaitwa mumunda weEdeni. Munhetembo iyoyo anotaura nezvevimbiso yaMwari yekuti vanhu vachazorarama zvakare nekusingaperi paanoti, uye nyika ichava paradhiso. Milton akazonyora imwe nhetembo yainzi Paradise Regained. Zvinodzidziswa vanhu kumachechi. Zviri pachena kuti nyaya yekuti panyika paimbova neparadhiso yange ichifarirwa nevanhu kubvira kare. Asi nei mazuva ano vanhu vasingachafariri nyaya iyi? Sezvakataurwa muMapping Paradise, vafundisi havafariri kunzwa nyaya yekuti paradhiso yaimbova pano panyika. Vanhu vakawanda vanodzidziswa kumachechi avo kuti vashaenda kudenga, kwete kuti vachararama muparadhiso panyika. Asi pana Pisarima 37:29 Bhaibheri rinoti vakarurama vachagara nhaka yenyika vachagara mairi nokusingaperi. Sezvo iye zvino nyika isiri paradiso, chii chinoita kuti titende kuti ichazova paradiso? Mashoko emuzasi anoti uyewo muKorani chaimo pana sura 21:105 au Anbiya izvo zvinoreva kuti vaprofita panoti vakarurama vari pakati pevashumiri vangu vachagara nhaka yenyika. Ndipo panoperera mashoko emuzasi. Nyika ichava paradiso. Jehovha Mwari uyo akasika paradiso yekutanga akavimbisa kuti achaita kuti nyika ive zveparadiso. Achazviita sei? Yoka kuti Jesu akatidzidzisa kunyengetera kuti umambo hwenyu ngauye, kuda kwenyu ngakuitwe panyika sezvakunoitwa kudenga. Mateo 6:10. Umambo ihwohwo ihurumende ichatonga pasi rese. Mambo wacho ndiJesu Kristu uye ichatsiva hurumende dzese dzevanhu. Kana umambo ihwohwo hwava kutonga nyika, zvinodiwa naMwari zvekuti nyika ive paradiso zvichaitika. Muprofita Isaya akafemerwa naMwari kunyora pamusoro pezvichange zvakaita upenyu muparadiso, pasisina matambudziko ese ari kushungurudza vanhu mazuva ano. Tinokukumbira kuti uverengewo mavhesi iwayo muBhaibheri rako, uchaona makomborero ayo Mwari achapa vanhu vanoteerera. Vanhu vachararama muparadiso uye vachange vachifarirwa naMwari, hunova ndihwo upenyu hwakaraswa naAdhamu. Chii chinoita kuti tinyatsotenda kuti nyika yese ichava paradiso? Nekuti Bhaibheri rinotiudza kuti kana ari matenga, matenga ndiaJehovha, asi nyika akaipa vanakomana vevanhu. Tariro yekuti nyika ichava paradiso yakabva kuna Mwari asingamborevi nhema uye akazvivimbisa kare kare. Pisarema 115:16 uye Tito 1:2. Zvechokwadi, iyi itariro inofadza yatinowana muBhaibheri yekurarama muparadiso nekusingaperi. Ndipo panoperera nyaya yacho.